Fanatics
made it.
We arguing about the same thing over and over. She tryna kid. It's tiring and exhausting. Kuita kutaura, but you're walking. Please just listen to me. Ijandiji kundiji. Shataive kare ne jave po. Rudore duro.
Why is it that we're fighting?
Jandore vaucha jinzwe. Mumoyo mangu. Asi ukatauri la pasi, jino torere dasha. Ukataura jinyoro nyoro, jino torere tarudo pakare.
Kana zatopera zenge zatopera, tiri kungo shinga pada pachi sina. Jerudo, apa zakurwaza cause we both wanna go. I say wandi faza when you show me that you know. Kuti waita se mavanga. Andi nao ndi pori ya jigo spark. Dozi davo jeku nyengerero. Even when we argue, ndoto onirero. Temba kuti wewe unozo eleza rudo. Pakare, deje kare. Jeku rambana, we just start over. Tongo tanana, rudo rugo tokera pakare.
Why is it that when we fighting? Jandore vaucha jinzwe. Mumoyo mangu abi hurting. Chitizwimwe auchandide. Asi ukataurira pasi, zvinodzorere dzasha. Ukataura zvinyoro nyoro, zvinodzorere dzarudo pakare. Ndatsamisisa dzangu pfungwa nemoyo. Hatidi kurwadzisana.
Aiwa,
zvanetsa totaurirana.
Chete,
rudo harudi kurwadzisana. I want you to be my best friend. Muno wangu wandagada.